Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 Nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isusu tinotaura kuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema-chema kuti mutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mubamani sezvo nhengo dzaro dziri kunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso.
Zvinhu zvesadhiki hapana zvinofamba. Iwo wanofunga kuti wari kushanda basa rekusimbisa kubatana kwenyika dzesadhiki, but kumapedzisero hapana zvambobuda.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora misangano yesadhak ichiti haina zvainobudisa zvinobatsira vagari vemunharaunda iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema-chema kuti mutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mumbamani sezvo nhengo dzaro dziri kunyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso nekuendeswa kumatare kasingaperi, kunyange nhengo dzeZANU-PF dzichibatwa zvakasiyana zvisinei nemhosva dzavapara. Kusungwa kwenhengo yeparamende nhatu mbiri ZCCC neimwe chete kubva kuZANU-PF kuri kunzi kwaburisa pachena kuti mutemo wakarerekera divi rimwe chete, asi hurumende inoti mutemo hausaurire kuti uri webato ripi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Pane vamiririri vedare reparamende vakasungwa, pane veCitizens Coalition for Change vaviri, vaJob Sikala Sengeza West uye vaGodfrey Stole Chitungwiza North. VaSikala vakasungwa musi wa14 Chikumi, vamwe vebato iri vachizosungwa mazuva akatevera, asi kusvika pari zvino havasati vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso nematare edzimhosva. Asi mumiririri wegokwe nembudzi yavaJustice Mayor Wadyira Jena vari kupomerwa mhosva dzeori dzemari inosvika mamiriyoni mashanu ekuAmerica, vakasungwa nemusi wechipiri vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezuro. Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita muHarare nezuro, mutauriri weTriple C muzvayofadzai Mahere vakati nhengo dzebato ravo kunyange vanofungidzirwa kuti ndevebato ravo havapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso vakasungwa.
SeTriple C hatikufara zvamuchosi nekubatwa kubitwa maCitizens ekunyatsine 16 vanosanganisa Honorable Job Speaker and Honorable Godfrey Stole nevamwe vakatorwa nemapurisa vachinzi vakaita public violence. Tikatarisa marecords ari pamberi pematare anoratidza kuti vanhu ava vanga vasitombori padhuze nepaitwa zvemhirizhonga, vakangobatwa nokuti vanga vari mamemba eTriple C, vamwe vacho havatogare kunyatsina asi vakangobatanidzwa munyaya iyi. Isusu tinotaura kuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba, saka kodzero iyoyo inofanira kusimbiswa.
vawa jikajena vaka miskwa pamberi pedari nevamu vakuve kukambani Cotton Company of Zimbabwe, Cotco, vanoti vapayas manamike, vamax monjanji, fortunate mmolai, pamwena cheza dana, mukuru wekambani Pierpoint Mocros Mauritius, vashana wanopomero wa mosha ekuita showori nekubira kambani Cotco. Vachipa mtongo wavo, mutongi wa Stanford Mambanje vakati vawa jika jena nevamwe vavo, vabadari marechi batiso shuhuru mazana maviri jema dore munyika kana kuti Zimbabwe $200,000. Vashana wakanzu uvasa viringi za wafakazi, uye vaise magwarewe kufambisa kudare pamwene mapepa edzimba. Vari kutarisirwa kudzoka zvakare mudare redzimosva musi wa 8 kunyana. Kunyange vawa jika jena vaiuya kudare vasina cheni, vasikala na vasitole vanounzwa kudare vakaiswa cheni mumaoko nengetani mumakumbo. Vasikala nevamwe gumi nevashanu vetripusi vakasungwa vachinzi vainga vapesvedzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Blessing Ali. Kunyange vatsigiri veZANU PF vakabuda pamavhidhiyo vachipesvetsera mhirizhonga, mutauriri wemapolisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti hakuna ainga mangara. Asi vasikala vakati vakamangara, asi mapurisa akaramba kutora matano. Muzvare Mahere vatiwo kushungurudzwa kuri kuitwa nengo dzavo inzira yebato reZANU PF yekutyichidzira veruzhinji kuti vasatsigira bato ravo. Vatiwo izvi hazvisi kuzoitika, vachiti veruzhinji vave kuda shanduko nekuti vaneta nekunonga svosve nemuromo. Muzvare Mahere vati vacharamba vachitaura pese panochorwa bumbiro remutemo yenyika, uye vakatonyorera kusangano reSADC.
Dhara tinoenda kumatare, takaenda kune veSADC ticharamba tichiisa pressure iri political saizvozvo zvese zvatiri kuita zvekuwina maelections, ticharamba tichienda mudzimba tichishumira shoko iroro reshanduko nokuti Zimbabwe yatambura, vanhu vari kutambura vakapinda mashop vakaenda kuzvipatara, vanhu vari kutambudzika, vanhu vakuda shanduko.
Vachipindura mumwe mukuru mubato revechidiki muZANU PF vataura ikandishaya vati
zvazvakaita ndezvekudai, mutemo wakagadzirwa kuti ubate munhu wese ave nerunyararo nekugara kwakanaka. Kana ukachikora mutemo wakaremara, kuremara hakuite kuti uregedze kusungwa, iwe wachikora mutemo. Kana ukachikora mutemo uri mpostori, hauregedze kusungwa nokuti uri mpostori. Kana ukachikora mutemo uri webato riri kutonga, hauregedze kusungwenda kusungirwa uchikora mutemo nokuti uri webato riri kutonga. Ukachikora mutemo uri webato rinopikisa, kupikisa nenharo dzako hakutadzise mutemo kuti ukubate. Nekudaro vakasungwa vekunyatsime havasunungurirwe papress conference, vanosunungurwa mukoti. Anofungidzira kuti vakasungwa zvisiri pamutemo ngaende kukoti anovamiririra nekunotaura kuti tarisai vanhu vedu havana mhosva, kwete kuita mapress conference.
Asi mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti munhu wese ane kodzero yekutongwa achibva kumba sezviri mubumbiro remutemo yenyika.
Saka tiri kungoona kuti nyaya dzekuchorwa kwekodzero right to personal liberty kuZimbabwe dzoriramba dzichienderera mberi, wana vachiramba vachingovharirwa mumajeri vasina kumiswa pamberi padare kuti vatongwe. Susu seZimbabwe Lawyers for Human Rights magweta edu ari kumhanyamhanya, vana mukoma Lake Richard Hama, vana mukoma Jeremiah Bhamu, zvamuri kuona panyaya dzana mukoma Jobs Cryers hadzisi dzo dzega, kune dzavanomhanyira dzakawanda kwana Mutare kuBulawayo kwatiri kuita mabasa. Tinongoramba tichida kuti nokodzero idzo dzingadziremeke.
Sangano rezvitelechana rakatonyora tsamba kune vanochengetedza majeri richinyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzavasikala navasitole vari mujeri, sezvo vari kuchengetwa mujeri rine vakatongerwa rufu uye vachiiswa ngetani kana paine vanenge vauya kuzovaona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadero tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti vatiudze kumira kwakaita mutemo unobvumidza kuti vanhu vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso, uye kuti tizive zvinokonzera kuti vamwe vapiwe mukana uyu vamwe vachinyimwa.
Nyaya yebhero muZimbabwe inyaya inonetsa nokuti panguva yese yatoona yapfuura tunaona kuti mbantare zimosha ano itasenge anoongorora kuti munhu ari kubva kubato ripi. Saka kana uchibvawo kubato rinopikisa magweta ako anzwa kumirira nyaya yako zvakasimba, because unotosvika uchitongoda kuti ukuvharirwa. But tirikuona kuti nguva pfupipfupi even nyaya reba yacho tinoona kuti kana uchingobvawo kana kuzanu PF either unongosvika uchingopowa bell kana kuti nyaya yako hanyanyi kuongororwa stere. But izvi zvinhu zvisinganyanyi kupindana ne atingati ma principles ebell anofanira kuva ari mukumbiriro dweromutemo.
Saka tingati isusu haisiri mitemo iri kutevedzwa zvangova zvematongerwo enyika.
Iya ndova kudaro, because nyange tisiri kutaura segweta, chero munhu akewo ari kungoonawo zvinenge zvichiitika kukoti, munhu anongokwanisa kutosvikawo katingati maconclusions akadaro. Because kana uchingobvawo uchingopikisa hurumende kunyanya kwacho ndiko kuti hautopiwi bell kumachitiri koti. But kana uchibva kubato rinotonga unotopowa bell. Munguva pfupipfupi iyo yapfuura tikaona kuti vahendereta usva vachiendawo futi through the same process vachipowa bell panyaya yavo yange ichinziri serious, and uyezve vachizobatwa zvikari vasina mhosva panyaya yavo. But vasikala vachingori mumukati, saka zvinhu zvoti nangwe hazvimbotori kuti paite kana gweta. But chero munhu akewo anenge angomirawo mustreet anokwanisa kuzoona kuti apa hapasi kutevedzwa mutemo, panenge pane nyaya dzemapengero nyika dzinza kushanda panyaya yebhewa.
Zvino kana mitemo ichishandiswa takatarisa kumeso kwomunhu tichiti uyu ndiani uyu ndiani, pane zvingaitwa here nenyaya yemitemo inoshandiswa nenzira iyi? Zvingamiswa sei izvi?
Iya, zvinhu zvokuti zvinhu zvinoda kuti paite atikati mainstitutions akasimba, kana kuti ngati matare dzemosva osimba pakutevedza bumbiro remutemo. Bumbiro redu remutemo romuzimbabwe ibumbiro rine atingati marights akanaka chose, anotevedza atingati right to liberty, freedom, right to liberty. And uyezve inotaura zvekare kuti kana munhu wese auya pamberi pematare dzemosva ane kodzero yokupuwa bell, unless kana pane dzimwewo yatati nyaya dzakasimba dzekuti atadze kupuwa bell dzinofanira kuve dzichiongororwa. But pamaprinciples yaiyo bell tinoona kuti dzinonyanya kunyanya kuongororwa chaicha kana kupenengurwa kana dzichibva kune vanhu vanoita zvematongero enyika kana kuti vanopikisa hurumende. Saka tichitarisa kuti chii chingaitwe, ndinoona sekuti panongoda kuti paitwe mafungiro akachinja kumamagistrates kuzasi uko, uyezve paitewo kuti matare edzimosva kana mamagistrate kana majaji ave achiongorora nyaya iyi pasina kana atingati interference kubva kumapoliticians kana kuti vanhu vari kutonga, kuti nyaya idzi dzinyatsokuongororwa dzichitadzwa mativi ese. Ende uyezve munhu wese anongonzi muzimbabwe achibhenefita mubumbiro remutemo kana kuti mutemo uri munyika.
Dare reparamende pane zvarinogona kuita here nenyaya iyi?
Iya, pari zvino tingati kuda pane zvinokwanisa kuitiwa nenyaya yekuda kunanganidza mitemo imwe inoenderana nenyaya dzebell inowanzwa mune mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act. Uyo usati wananganidzwa atikati kualainwa neconstitution. Saka zvinhu zvokuti nyaya yekualaina mitemo iri kuzasi kune constitution inyaya yagara ichibonetsa kubvira 2013 pakaitwa bumbiro redu remutemo. Saka mimwe mitemo inenge ichishandisiwa mitemo yakudhara, mitemo isingapindani nebumbiro redu remutemo. Saka zvingada kuitwa iko zvinhu zvokuti paramende inofanirwa kudzika mutemo unoenderana neconstitution, ende uyezve unotadza unokoshesa anikati mahuman rights emunhu wese muzimbabwe. Izvo zvisingadi kuitwa nehurumende iripo, nekuti kuda vanoziva kuti kana zvakaitwa izvozvo panozoita yatingati legal field mupolitics zvingada kuva zvichivavhiringidza maitiro avo. But zvinhu zvisina kunaka, zvinhu zvokuti kana pane hurumende inokoshesa kodzero dzevanhu inofanira kudzika mutemo unomeka shure kuti munhu wese auya pamatare dzemosva abatwa zvakangofanana.
Nyanzvi mune zvemitemo vari gweta vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Musangano wenyika dze SADC wemazuwa maviri wakapetwa nezuro mu Democratic Republic of Congo vatungamiri wenyika idzi vakadzokera kunyika dzavo. SADC inoita misangano iyi nguva dzose kusanganisira misangano inoitwa nemakurukota ehurumende emapazi akasiyana siyana. Musangano uyu wakabvumirana kupa ruremekedzo kuvatungamiri vakaumba sangano iri vanosanganisira vachakabvu Julius Nyerere vekuTanzania nava Robert Mugabe veZimbabwe. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti misangano iyi inoitwa kazhinji asi kusvika pari zvino zvinogozha kuona chakaitwa neSADC chakabatsira veruzhinji munharaunda iyi. Muzvinafundo Mukasa vanoti SADC inongoita zvakagara zvichiitwa neAfrican Union kuita misangano yokutsoropodza nyika dzekuEurope neAmerica asi idzo dzisina zvadzinoitira vanhu vadzo kunyangwe dzikapiwa mari nenyika dzavanogara vachitsoropodza.
Zvinhu zveSADC hapana zvinofamba. Iyo wanofunga kuti wari kushanda basa rekusimbisa kubatana kwenyika dzeSADC, but kumapedzisiro hapana zvambobuda. Watiwo wachaitwa wane inonzi parliamentary caucus, watu wachaikurudzira kuti iite parliament chaiyo chaiyo, but panyaya yekuti waite parliament chaiyo chaiyo inozoona nematambudziko nekufambidzana zvakanaka kwenyika dzemuSADC. Asi gwaro racho rekuita parliament iyoyo wanoti iyo parliament yacho inenge isina mararamiro ekuongorora zvinhu zvinoitika munyika dzeSADC. Saka unozobvunza kuti ko basa reparamende racho nderechii? Kukaitika kukaitika nhamo, kukaitika kurwa kuZimbabwe kana kune dzimwe nyika dzeSADC, SADC haibvumidzwi kuva kuti ipindire nyaya idzodzo ngekuti dzinonzi inyaya dzemukati menyika. Yangofanana nengi Organization of African Union, hapana chambobudirira ipapo. Vanhu vekuZimbabwe ndofunga havazogutsikana bange kuti Zimbabwe haina kana kumbotaurwa zvayo, yanga isisiri paagenda nematambudziko ese atiikuona ikoko pana bazvambobudirira.
Takaumbwa sangano iri, chinangwa charo changa chiri chei, uye zvavakataura izvozvo pane zvavakapokwanisa kuita here zvakanga zviri muchinangwa chakakonzera kuti vaumbe sangano iri?
Sangano iri rakaumbwa kuendesera mberi kubatana nekunzwanana kwenyika dzeSADC. Rakaumbwa kuma 1980 ukupo Zimbabwe payakaita independence. Kubvira gore iroro kusvika nhasi hapana chinhu chaungu chakambobudirira chakaitwa neSADC. Misangano yese yeSADC inongobudisa mastatement yekuti tinoshora zvakati, tinokurudzira zvakati, hapana chambobuda. SADC yakangofanana neOrganization of African Union, kungotaura bedzi. Kana wapedza kutaura wodzokera kumusha kwako.
Takaona zvakare kuti pane vamwe vaimbova vatungamiri venyika vakapiwa ruremekedzo kusanganisira muchakabvu Robert Mugabe. SADC iri kuti chii pamusoro pevanhu vakaumba SADC?
SADC mugwaro ravanyora watiwo wanotenda nemabasa akaitwa nevatungamiri wakapfuura. Hapana chimwe chavangata, kungowatenda bedzi kuti makashanda basa rakanaka, asi basa racho hapana munhu anoroora kuti ndiripi. wanu wemu club imwechete iyo wanunzi wana pachao zwano taurirana zwano bumirana apana nuziziwa jikuta apana kwa zininda.
Saka professor kalamaka teresa shakaitwa ni stadak vam spayaka umbra apana samulo mpogono wa shamulo gula kuti apawe stadak ya kaya tachakati
apana apana mukatasa namo zakaitika mu sajik iyo ngiriki mu nikate sajik iyo sajik ilipo apana zwa mbeti.
Aho wange vari muzvina fundo Stan Mukasa vari parunare kuPennsylvania ne Studio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri weSADC kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Chirikadzi makumi manomwe dzevarume vakafa vachishandira National Railways of Zimbabwe vari kurarama zvakaoma muBulawayo sezvo vari kupihwa chiuru nemazana maviri emadhora emunyika kana kuti madhora maviri ekuAmerica pamwedzi. Mushure mekubvunzwa pamusoro penyaya iyi, National Railways of Zimbabwe yakaudza Newsday kuti chirikadzi idzi zvichatanga kupiwa madhora ekuAmerica gumi nemasere $18 pamwedzi kutanga mwedzi uno. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kuuya kuna vadzikiti apa ndava vachitaura nemunhu neveTPC. Navasachwai vadzikiti dzikamai mudzikame muchitiko chakachidza ndochakatanga vadzikiti ho munorati vaite congress muone kupinda semapindira makaita pana Monzora mugo destroyer ndozvamuri kuda hatichadi hatichazviki zvezvamuri kuita izvizvi tisu masitizen tikuvaudza kana vachamisa tisu tavapinza isu masitizen isu noti zvenyimi zvokusarudzana kuti ngana ngapinde pakati ngana ngapinde pakati vamunanga gaga vambopawo mukomana wechidiki ngakumbopinda mukomana wechidiki kuzanu ambotongawo mosvika kupi nemudhara yei mosvika kupi marazara nayo hachakwanisi kokuza kutoisa kupi mari mbopai vechidiki vamhanyi dzemuone zanu 50 chiwina i dzikamai vadzikiti zvenyu zvamuri kutsvaga kuti kwai moda kuona kuti TPC ngaiite congress hatidi tisi masitizen takati no chakachidza ndochakatanga vachamisa macongress nozoya 2023 after my elections nezvanyu zvarimu kutaura tiri kutoziva patiri kutoisa patichaisa vanhu vedu zvinzvimbo totoziziva.
Makadii vashamarari vestudio 7. Ndava ndichikumbirawo kumbopindura hanzvadzi yangu inotaura nezvokuti TPC vanochema chiiki. Mwana wamai vangu ndonga ndiwoga uchakasara ende kusara kwawakaita semhosva yako inyaya yekuti vakakupa bhondi noti vanoona wakatora sekuti imari inotenga nekuti vakakupa neshuga yausingazivi kumba kwako kuti inoita mari. Saka after that ukaona sekuti zvanupefu yanaka yanakira iwe uri wega here nhaye mwana wamai vangu yanakira iwe uri hwani chete here zvinji kunochema ugunzi here mwana wamai kana uri munhu unofunga zvakananaka inda pamwe chete pakufunga ubatane navamwe ndokuti ugoita munhu uri raiti waziwoga ndiuno uri kushoropodza zvinofarirwa navamwe ndatenda hangu uchabatsirika.
Makadii pastudio 7 apo vana mukoma Hwande vana mukoma Blessing nana Dhuve tofara nezvamunotiitira kutibutisira nhau dziri pachena zvekuti mukadzi wachiwenga unobvara tiasingazvizivi imi munotibudisira nhau dziri pachena kuno vanovanza nhau dzavo dzavanoita dzeuri dzavanokwera kushungurudza vana vezimbabwe vachinhonga sose nemuromo tinotenda nokutibudisira nhau dziri pachena rambai makadero ndiSimon Mavasa pachiredzi kamajidhimba tinotenda.
tinoda kutaura pamusoro pevechidiki vasiri kuda kuvhota. Tinoti varume dai tabatana tarwisa hurumende yeudzvanyiriri, hurumende yeZANU PF yakoniwa zvachose. Ngatiregei kuchisidzirwa tichinzi kuchazove nehondo mangwana, nekuti ivo vari kuda kuchengetedza mabhizinesi avo uye zvekuti vana vavo vaende kuzvikoro zvekunze. Isu tirambe tichitambura vedu vachidzidza muri kwenyatsuro. Hapana chisa chichawiswa nevarume ivavava kusara kwekuti dzvanyirira nekuti mbunyikidza. Iye zvino mukatarira vana vavo vanoenda kuzvikoro zvinodhura vachidzidza masubjects akanaka chose. Isusu vedu munomu maticha haasi kupuhwa mari, vana havasi kudzidza, vane vachidzingwa, maticha asiri kuticha. Chavo vari kuda kuvhara education system nekuti vari kuziva kuti mangwana ndo muchabuda maleaders achavashungurudza zvakare nekuda kweudzvanyiriri hwavo. Saka chiripo ndechekuti vari kuda kuvhara education zvachose kuti vana vatambure pasawana akadzidza. Ndinokutendai zvikuru, murambe makadaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei ine Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nekushayikwa kwezvekudya pasi pose.
Mukuru wesangano reUnited States Agency for International Development, USAID, Amai Samantha Power, vanoti kubva mugore ra2005 kusvika mugore ra2015, uwandu hwevanhu vakange vari munzara hwakadzika kubva pamamiriyoni mazana masere nemashanu kusvika pamamiriyoni mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe. Asi sangano reUnited Nations rinoti nhasi vanhu vari mukati menzara vave mamiriyoni mazana masere ane makumi maviri nemasere. Amai Power vanoti chikuru chinokonzera izvi chirwere checovid-19 pamwe chete nehondo pakati perussia neukraine. Asi vachiti chikurukuru chiri kukonzera nzara pasi pose kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti climate change. Vanoti kusanaya kwemvura kwemakore mazhinji sezviri kuitika kunyika dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eAfrica kana kuti Horn of Africa, uko vanoti ndiko kune dambudziko gurusa renzara. Amai Samantha Power vanoti kubva mugore ra1900 nharaunda yeHorn of Africa yakashaya mvura katatu mumakore manomwe. Vachiti asi nharaunda iyi haina kumboshaya mvura kwemakore mana akatevedzana sezviri kuitika nhasi. Vakati nyanzvi mune zvemamiriro ekunze dzinoti mwaka uri kuuya uyo unotanga muna gumi guru kana kuti Oktobha gore rino uchaunza mvura shomanene. Vachiti kuti pasaita njodzi panofanirwa kuva nerubatsiro, kusima mari pamwe chete nekuita nhaurirano. Vachiti America iri kutungamira muzvinhu zvitatu izvi asi ichikurudzira kuti dzimwe nyika dzipindirevo mukubatsira uku. Amai Power vakazivisavo nezvemari inoita bhiriyoni nemamiriyoni mazana maviri emadhora ichashandiswa mukuona kuti vanhu veSomalia, Kenya neEthiopia vawana zvechimbi-chimbi zvinovabatsira. Amai Power vanoti munguva dzakadai vanhu vazhinji vanofa nezvirwere kupfuura kufa nenzara. Naizvozvo America ichaendesa vanorapa kunofamba-famba vachirapa vanhu munzvimbo dziri padyo nepavanogara. Tiri kubatsira vanhukadzi nevanasikana vanove ndivo vanonyanya kubatwa nematambudziko munguva dzakadai, asi chinhu chikuru chatingaita kubatsira mukuona kuti vana vanorwara nezvirwere zvokushaya zvekudya vanaya. Vakadaro Amai Samantha Power. America ichabetsera UNICEF nemari inoita mamiriyoni mazana maviri ekuti itenge zvekudya zvinovaka muviri kuti iparadzire kunzvimbo dzakabatwa zvakanyanya nedambudziko iri, kusanganisa nharaunda yeHorn of Africa neSahel.
amai power vanoti hapana mwana anofanirwa kufa nezvirwere zvinokonzerwa nekushaya chikafu. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nekushaikwa kwezvekudya pasi pose.
Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.